Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 13, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba pasina kubatana pachiitiko ichi kwemapato makuru maviri ezano PF neMDC. Mhuri dzemagamba ematunhu dzochema nerekuti hadzisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende. Magweta ezano PF ari kumirira mutungamiri webato iri vaEmmerson Mnangagwa anoenda kumatare kunosvitsa magwaro avo asi anowana matare akavharwa sezvo nhasi riri zuva rezororo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo yoenderera mberi nekuvandudza upfumi hwenyika. Mashoko ava Mnangagwa aya anouya panguva iyo MDC Alliance iri kupikisa zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre, apo panga pachirangarirwa magamba enyika nhasi, vaMnangagwa vati yave nguva yekutarisa upfumi hwenyika, sezvo sarudzo dzakapfuura.
As I stand before you today, therefore, I see a nation of heroes, a nation of warriors, a nation of peacemakers.
So at 30 July, makasumuka mukataura zvine mutsindo. Magaradza pasi rose kuti tinokwanisa kunge tichitsvaga rutsigiro semapato murunyararo tisina mhere mhere. Mamwe wemapato edu anokwikwidzwa aitakwikwidzwawo navo vakatsvagawo rutsigiro rwavo pasina mhere mhere. Ende titarise mberi tichivaga nyika yedu murunyara. Hatifani kunge tichitarisa zvemiga mupinyi zviri mumashure zvekuti tivamwe tichitarisa zvemakoti zvematare achiripo ndichodai tavaga nyika yedu taenda mberi.
Rimwe gurukota rehurumende yava Mnangagwa vasupa mhandu wanzira. Vati chakakosha ndechekuti hurumende ione kuti vechidiki vaenda kumabasa uye maindustry avhurwa zvavati ndirwo rugare rwakarwirwa nemagamba enyika muhondo yechimurenga.
Chakakosha kuti tipe vanhu mikana. Economy haiwakwe negovernment, economy haiwakwe namaminister, economy haiwakwe nemaMP, inovakwa nevanhu vanotsvaga mari, mabusinessmen. Ivavo vanofanira kupiwa mikana yakakodzera kuti vakwanise kuita mari dzavo. Vanofanira kuvhurirwa madoo kuti vaite mari zvisina tsvete. Vanofanira kugadzirwa mitemo inokurudzira mabasa avo inoita kuti vakure. Kukura kwamakambani ndo kukura kweekonomi, ndo kuvandudzwa kwamabasa, ndo kugadzirwa kwemigwagwa, ndo kugadzirwa kwetelecommunication. Saka ndomunga kuti zvakakosha hurumende ichingopinda itsva kuti igadzirise nyaya yemapolicies ekuencourage vanhu kuti vapinde mubabasa ekuita mari.
Chipanga mazano chava Mnangagwa vaChristopher Mutsvangwa, avo vakakundwa musarudzo yemumiriri weNorton muparamende, vaudza Studio 7 kuti mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kukwikwidza zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru kumatare, vanofanira kusiyana nenyaya dzekumatare voya voshanda pamwe chete navo mukusimudzira upfumi hwenyika.
Zimbabwe ndeyedu chese. Vachamisa kana makundwa muda kutonga sei nyika yamunenge musina majority kuparliament. Asi munongoti muzuva mavisarudzwa mobva madizorova parliament todzokera kuti kumaelection. Hazvigoni makaruza kuparamende makaruza chibatana ine vamwe nzvimbo yenyu imo muZimbabwe chigaro chenyu chirimo hapana pamunoshayiwa batinokwana tese tobatana tomboidzawo pfungwa dzekuti kurwira zvekutonga munyika handizvo zvine basa chete asi kuti tivake ikonomi
imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati hapana chingafambe munyika munyaya dzeupfumi kana paine makakatanwa ezvematongerwo enyika.
Upfumi hwenyika hauvandudzwi nehurumende ine vanhu vari kuti mukati meZimbabwe vachiri kunyunyuta nenyaya yesarudzo. Saka zvitibatsiri kuti isusu titi ngandihandei kumberi nenyaya yebudiriro tisati tagadza nyaya yesarudzo, nekuti nyaya yesarudzo inyaya iri pakati kati kana kuti panhoso penyaya yekuti zvingafamba sei nyaya yebudiriro yenyika. Sarudzo dzinoitirwa kuti pange pachiwanika hurumende inodiwa nevanhu, hurumende inotsigirwa nevanhu, hurumende zvakare inotsigirwa nevari pasi rese. Kana tisina kuita izvozvo izvo hakuna kwatiri kuenda, hakuna kwatingakwanisa kuenda kana tisati takwanisa kugadzirisa nyekuti sarudzo dzeZimbabwe dzakaitika muna 2018 dzive dzakachenurwa. Saka nyaya yaiitwa navachamisa kukoti inyaya yakakosha zvikuru.
Nhasi kuHeroes Acre kwanga kuine vanhu vashoma zvichienzaniswa nezvinomboitika makore apfuura, asi kwanga kwakazariswa nemauto nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remagamba, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti nhasi zuva rekurangarira magamba akarwira rusununguko rwemunhu wese. Bato iri rinoti apo nyika iri kucherechedza zuva remagamba, zvakakosha kuti nyika itarise kuti yaita zvakadii mukuzadzisa shuviro dzemagamba akafira rusununguko. Mumashoko aro kuruzhinji rwevanhu, bato ravachamisa rati zuva ranhasi riri kucherechedzwa mushure memasvondo maviri nyika yaita sarudzo, idzo inoti hadzina kugutsa munhu wese uye maitirwo akaitwa sarudzo idzi munongedzo kumatongero ezano PF makore makumi matatu nemasera apfuura. Mutauriri weMDC Muzvare Tavita Kumalo vanoti vatora zuva ranhasi rekurangarirawo magamba avo akafa achirwira rusununguko kubva kuutongi hwezano PF. Ngatinzwei hurukuru yavaita Narei Choto weStudio 7.
Zuva iri kwatiri rakakosha zvemandorokwati. Tiri kurangarira magamba edu achiri mapenyu, vakanga vachirohwa nezano vachirwira rusununguko munyika muno. Torangarira magamba edu apfurwa mazuva apfuura. Vana vemuZimbabwe vari kuedza kurarama vachiurayiwa nezano, ndo vanhu vati kurangarira. Vamwe vati kurangarira zvikurusa ndibaba mufi, baba Richard Morgan Tsvangirai namai Susan Tsvangirai. Tasvika pachinhano icho chiti nemhaka yekuti baba Tsvangirai vakaedza kurwisana nezano kuti vaibvise muchigaro. Ndo vanhu vatinorangarira ivavo. Tina comrade wedu Itai Dzamara, nanhasi watisingazivi kwaari, asi tiri kunamata kuna Ishe kuti kuveevha kwaari aDzamara Itai. Ishe torodzai mweya wake. Torangarira magamba edu ese eMDC akaurayiwa nezano.
Ko imi makwanisawo here kuenda kunoungana nevamwe kuHeroes Acre kana kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri matunhu dziri kurangarirwa magamba akafira nyika?
Tese tinoziva kuti zuva iro riri izuva rezano. Takatoziva kuti zvakakosha ndokuti timborangarira nesu tiri toga magamba akatizwira pahondo yerusununguko 1980 pavakadzoka kumusha. Ivapo tovarangarira because vakatirwira hondo kuti tibvise mabhunu aitishungurudza, tisingazive kuti kubvisa mabhunu kwatakaita takazoita mabhunu echitema manje ndo akutotishungurudza kufuura mabhunu acho aitishungurudza. Tinovarangarira ivavo, but hatingamboendi tonoungana nevanhu vezano vanoshandisa zuva iroro kutsoropodza vana vemuZimbabwe, kushungurudza vana vemuZimbabwe, kuita vana vezimbabwe ezipa hatifungi ndivoga vanofunga.
Imi urongo wenyu hwokurangarira vanhu vakaita sana baba Tsvangirai, mai Tsvangirai, vana Itai Dzamara, pane pamaungana here kana kuti muri kungovarangarira munhu ari kumba kwake?
tasanga na maofisi zenye MDC, tova taita minamato, tova rangarira, tochema kana tichichema, toimba, todini, vame kwa unengo uri, kana usina ukwanisa kuenda, munamato yavo ya baru gita kuchimba, ndio yakakosha.
Urongwa wenyimi misema onere amunozita, mnenge mkida kuti Zware Heroes Day rifambiswe sei?
Isusu turukuti Zware Heroes Day ndere kuti. Vanhu vatinoti mahero ngazvibve kuvanhu. Kana uri munhu unenge uchishanda nevanhu, vanhu ndivo vanoziva mabasa ako. Paunoshaya, vanhu ndivo vanofanira kutaura kuti aiwa muzvari kumano nekushaya kwaakaita. Basa rakatiitira iye achiri mupenyu, isu sevana vemuZimbabwe, ane kodzero yekuti aende kuHeroes Acre. Iko zvino Heroes Acre yedu ine mbabva dzimwe dzinotyisa zvokuti kana vakandiendesa ikoko ndafa inini, handina chokwadi kuti ndingapagara ipapo.
Mutawariri weMDC Muzvara Tavita Kumalo vachitaura vari muBulawayo naRay Choto weStudio 7. Vana, madzimai pamwe nevarume vakasiiva nemagamba akapiwa ruremekedzo rwemagamba enyika vanoti vari kunonga svosve nemuromo sezvo upenyu huri kuvaomera. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Apo nyika iri kurangarira zuva remagamba, dzimwe mhuri dzakasiyiwa nemagamba aya dzinoti hapana chadziri kuwana kubva kuhurumende kuti dzirarame. Amai Josephine Madakwa Marova vane murume wavo akavigwa pamarenda emagamba muchinoi vaJameson Madakwa. Vanoti hapana chavari kuwana kuti vararamise mhuri yakasiyiwa nemurume wavo.
Madhaka akafa vasati vaitwa yaibva veibve vakarangarira vana vake kuti munhu akarwa hondo zvakasiyiwa ena akari komanda avana vanga vatoshaya pazvakazoita. Varangarirwawo vana vavo vapiwawo zvakapiwawo mamakomero.
Mwana werimwe gamba rakaradzikwa pamarinda emuchinoi Shepherd Chiku anoti hapana chavari kuwana sezvo vanin'ina vake vachifanirwa kuenda kuchikoro.
So far hapana zvamwe mabhenefits anenge aripo besides kuti tanguyo nhasi tingoremekedzawo vabereki vedu as a nation nevamwe.
Shepherd anoti dai vana vevaimbove varwi verusununguko vakafa vawaniswa mukana pane zvirongwa zvinoyamura vechidiki munyika.
For example, we think there is still my youth and we still growing with my projects that one is one that need a bit. Probably, not Kuti, maybe in the sense of Kuti, it will be an added advantage to us as children or for veterans to be given priority on the mama programs and it were a youth funding.
Mudzimai wava Ben Gumbe, amai Clarissa Gumbe, vanoti vakambonyoresa mapepa ekuti vapiwe mari asi hapana chakauya.
Tikatomboenda tikanofiliswa mafomu tikanzinzi hapana chakauya.
Amai Gumbe vanoti vaida kumbosangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yekuti vararame asi musangano uyu hauna kuzoitika sezvo vaida kutaura zvichemo zvavo zvose.
Asi
mumwe wechidiki anga ari kumhemberero dzanhasi muchinoi Muzvari Jacqueline Moyo vanoti vana nemhuri dzakasiyiwa nemagamba vanofanirwa kushanda kuti vararame sevanhu vose nekuti vanhu vakawanda vakarwa hondo yechimurenga nenzira dzakasiyana.
Indoro yamaizika ngatingotenda kuti vari hama dzavo dziri dzakavigwa kuHeroes Acre dzakatorekognizwa kunzi magamba. Kune vamwe vari kunze uku vasina kana kumbopiwa chicherechedzo chekunzi vakafira nyika. Ivo ngavatoshandawo semumwe munhu wese.
Madzimai kana varume vemagamba akapiwa ruremekedzo rwegamba redunhu hapana chavari kupiwa semubhadharo webasa rakaitwa nevarume kana vakadzi vavo. Hatina kunzwawo kuti varume kana vakadzi vakasiyiwa nevakaitwa magamba enyika vanopiwa mari sezvo vakawanda vavo vanga vasingade kutaura nezvenyaya yemari nekutya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vakambove mutewedzeri weburukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Tokozile Matutu vashaya nhasi mangwanani muHarare. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Matutu vashaikira kumba kwavo muHarare nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori weboka reWomen's League uye vakadomwa semumwe wemasenata eMatabeleland North musarudzo dzichangopfuura. Gore rapera, amai Matutu vakadomwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuve gurukota redunhu reMatabeleland North mushure mekunge vamboitwa mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko mugore ra2015. Amai Matutu vakamboshanda zvesagavhuna wedunhu reMatabeleland North kubva mugore ra2005 kusvika 2013 uye panguva iyi pakaita mutauro wakaipa pamusoro pavo mushure mekunge vagara pane imwe hotera iri muvulawayo kwemwedzi yakawanda pane kuti vanogara kuLupane rinova guta redunhu reMatabeleland North. Kuita uku kwakashorwa nevakawanda zvichinzi kwaive kutambisa mari yehurumende. Nengo yeCentral Committee yebato rezanu PF uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti amai Matutu vaive munhu akazvipira mukushandira bato ravo pamwe nenyika vakatiwo kushaya kwavo kurasikirwa kukuru kwebato nenyika.
Mhuri yeZimbabwe nhasi yamuka ichinzwa nhau dzakashata chose kushakira namai vedu amai Tokozile Matutu aimbovewo gavhena kuMatabeleland North vakambobata chigaro chihombe chokuita icho vhaise wasecretary for women affairs mubato redu rezanu PF vazorora nhasi. Tine urombo zvikuru kumhuri kwamai Matutu, mhuri yeZimbabwe yese, tichiti isusu ngatinyaradzwe naMwari, ndo vanoziva mashanda basa renyu amai kuzorora henyu murugare muri gamba remagamba makara hondo yenyu.
Gurukota redunhu revulawayo amai Angeline Masuku pamwe navaAbsalom Skosana vanove imwe nhengo yepolitbureau yezanu PF vati kushaya kwaamai Matutu kwavo yavasingafungire vachitiwo vanoona amai Matutu vachikodzera kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Amai Matutu avo vangava nemakore makumi mashanu vasiya murume vaJonathan Matutu. Panguva yekuenda pamhepo hapana zvakawanda zvange zvati zvataurwa maererano neurongwa hwekuvigwa kwaamai Matutu. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemunyika yeMali zvakavhota nezuro musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa kana kuti runoff paine kuchengetedzwa kwakatsimba chose senzira yekudzivirira mhirizhonga. Moto mukuru kwazvo uri kupisa dunhu reCalifornia uyo usati wamboonekwa munhoroondo yedunhu iri wakwanisa kuderedzwa nezvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana zvichitevera kubudirira kwakaita chikwata chiri kurwisana nemoto uyu mukupera kwesvondo pamwe nemamiriro ekunze akanaka. Veruzhinji vari kuyambirwa kuti vakoshese utsanana uye kuti vaende kuchipatara kana vakaona vachiita manyoka ane ropa sezvo vangange vabatwa nechirwere chetyphoid. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Rutendo Bonde vanoti dambudziko retyphoid rakatekeshera mugweru. Sangano reGweru Residence Forum nhasi razivisa kuti pane vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere ichi, vamwe vanhu mazana matatu vakarapwa. Sangano iri rinoti dambudziko iri riri kuwanda kuMukoba Township, nzvimbo inogara veruzhinji. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Bonde pamusoro penyaya iyi.
Chirwere chemanyoka ichi chinouya ne kusaita utsanana patinoenda kuchi kuzvimbudzi. Patinoenda kuzvimbudzi tinokurudzira kuti vanhu vageze maoko, vageze maoko nemvura ine sipo. Kana wasina sipo woshandisa madota, asi wanofanha kugeza maoko wasati wabata chikafu. Zvakare tinoti wanhu gezai maoko, mugeze chikafu chenyu especially mavegetables nemvura yakanaka yakachena. Ndinoziva kuti kazhinji munzvimbo dzedu dzemumataun mvura inonetsa nekuti tinomirira mvura inouya mumatepi, mvura yacho isipo. Saka toda kukurudzira especially vanhu vari mumataun, edzai nepamunogona kuti muite mvura yenyu yamunozvichengetedza personal hygiene, nekuti zvirwere zvemanyoka hazvisarudziba kuti nekuti nini ndinogara kwakanaka ndine bhoho rangu, saka manyoka handimaiti, typhoid handiiti. Ukanzwa kuti uri kutemwa nemusoro, uri kupisa mwiri, kuita manyoka, yambiro yandingaite ndeyekuti wanhu endai kumaclinic munotarisa kuti angori manyoka njere kana kuti yachirwere chetyphoid.
Chirwere chetyphoid ichi chinoratidza nekuita sei?
Kazhinji kacho munhu anotanga kuita manyoka anenge apisa muviri. Manyoka acho dzimwe nguva anenge aine tiropa mukati, but ukangoita manyoka nyange usina kunzwa musoro kana kupisa muviri, unotongoziva kuti izvi nezvi tiri panguva yatiri iyi, it's called an epidemic alert. Saka zvinoreva kuti unenge uine chance yekuti pamwe uri munhu anechi ane typhoid iri kutaurwa.
Munoyambira kuti vanhu vaite sei kana vachinge vaona kana vafungira ivo kuti vabatwa nechirwere ichi?
Zvakanaka ndezvekuti maclinic edu, vashandi vanoshanda kumaclinics vane training yakasimba yekubatsira vanhu nenyaya yezvirwere zvemanyoka. Nekuti takambozviita, takamboita cholera gore riya rakauraya vanhu vakawanda, saka vanhu wese vanoshanda mumaclinics vane training yakanaka. Saka ndinoimbira vanhu kuti tangai kumhanya kumaclinic. Ngatisamirire kuti yowenda mirirani, enda mirirani. First thing, kuenda kuclinic. Vane matesta vanoita, vane kubatsira nemadripi kwavanoita kuti chirwere chisaite sei chisapararire muvanhu.
Zvii zvinonyanyokonzera chirwere ichochi?
Utsanana, utsanana hwedu mumagariro edu nemararamiro edu dunga munhu ndozvinokonzeresa zvirwere zvetyphoid. Nekuti chirwere ichi pachirungu chinonzi communicable disease. Zvinoreva kuti chinofararira kuti inini ndinacho, wese munhu wandinofamba nechimhorosa ndiri kumutapurira chirwere chiyachi. Saka ndinoziva kuti vanhu vanovanzonzi kana nguva yetyphoid mbomirai kuita sei, kushekana maoko, kumhorosana nemaoko. Nekuti hauzivi kuti munhu waunomhorosana naye akageza maoko here kana kuti ane paasirira, pamwe ashayiwa zipo, pamwe ashandisa mvura yemucups. Nekuti mutepa haisi kuita sei, haisi kubuda. So we can first of all refrain from handshaking. Kungodya chikafu chisina kugezwa, especially mafruits and vegetables, hatiregedzei. Uyezve tikakwanisa kuzoti personal hygiene yekuenda kuzvimbuzi, I think tinofanirwa kuita sei, kuita more careful. Kechifoo ndingati storage of water. Nekuti mvura yedu haisi kubuda every day mumatrips muzimbabwe. Tinoti vanhu vanenge vaine mvura yavo yavanenge vakastowa mudzimba, mvura iyoyo ngaichengetedzwe zvakanaka. Make sure kuti mune container yakachena yakavharwa, yekuti munoti mvura yekugeza iri kwayo yega, mvura yemukicheni inenge iri kwayo yega, musavhenganisa mauses mapurpose emvura iyoyo.
Vanga vari Dr. Rutendo Bonde vachitaura vari parunare vari muHarare naMavelous Muhlanganyawe weStudio 7. Magweta ari kumirira mutungamiri webato reZANU PF vaEmerson Munangagwa anoti atanga urongwa hwekupikisa zvakakwidzwa kudare repamusorosoro nevakakwikwidza vakamirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa, vachipikisa zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvekuti vaMunangagwa ndovakakunda musarudzo. Mumwe wemagweta ari kumirira vaMunangagwa uye vari munyora anoona nezvemutemo muZANU PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanotiwo nechikwata chavo chemagweta vaedza kunosvitsa magwaro avo kumunyori wezvematare nhasi, asi vava namahofisi ake akavharwa sezvo riri zororo remagamba. Nekudaro vamangwana vanoti vachasvitsa magwaro avo kudare nemusi wechitatu.
Patasvika kudare reconstitutional court tawana maofisi aregistra akavharwa nokuda kweholiday yanhasi. Saka patavatsvaka vatizivisa kuti vachavhura maofisi avo nomusi wechitatu. Saka nomusi wechitatu mangwanani tichaendesa mapepa okukwikwidza nyaya yakakwirwa kudare navachamisa. Mapepa edu atova redi, magweta edu akatopedza kugadzirira kuti vanodefenda President Mnangagwa, vachibudisa zvakare pachena kuti vachamisa vari kuda kutamba nepfungwa nenguva yevana veZimbabwe. Vanoziva havo kuti vakadyiwa election mapepa avo haana musoro ndokuda kungopedzera vana vezimbabwe nguva pane kuti tiende mberi nokugadzirisa ikonomi yedu tichitungamirirwa nababa vamunangagwa
zvii zvikuru zviri mumagwaro enyu zvamuri kupikisa nazvo
mutemo wenyika hautibvumiri kudhiskasa nyaya dziri kuinda kudare nemidhia munonzi maenda mberi kwematare asi chandingangozivisa ruzhinji ndechokuti tichabudisa pachena kuti nyaya yakamhangarwa navachamisa haina musoro tanga tisina tarisiro yokuti munhu ari kudzidzira kuita gweta savachamisa angatambisa nguva yedare neruzhinji rwezimbabwe achiendesa nyaya isina musoro kudare asi zvizhinji tichazoratidzira mumagwaro ataendesa kudare
chikwata chenyu chemagweta chakakura sei vamangwana
akawanda magweta edu tatora nyanzvi dzomutemo asi hatina kuita savachamisa vanonotsvaka magweta kusouth africa isu tashanda navana vemuno vakadzidziswa muno vanonyatsoziva mutemo wedu muno
pamaenda nhasi kudare manga musina ruzivo here rwokuti nhasi izororo
tachizo hedu kuti nhasi izororo asi tanga tichitarisira kuti nokuona importance yekesi matare edu anosizviita kuti kana paine kesi ine such importance seiyi yakamisa kuenda mberi kwenyika anogona kuita fit even neholiday
avanga vari rimwe remagweta ari kumirira vaemarson munangagwa vamunyaradzi paul mangwana vari parunare muharare nestudio 7 mutauriri wavachamisa dr nkululeko suvanda vanoti havashamisike nedanho rezano pf iri sezvo iri kodzero yemunhu wese kusanganisira vezano pf ivava kuenda kumatare vachipikisa magwaro avo
ndinofunga ndizoratidza kuti vanhu ava vanotya nokutanzwa kuti vari kuenda kukoti vachiti ivo nyaya haifaniri kusvika kumatare dzimhosva nokuti purezidendi emarson munangagwa vanga vasina kuwana mapepa nenguva yakakwana isu tichiziva kuti vakapuwa mapepa musi wechishanu rupiri pakazotumirwa zvemamwe nasherif saka tiri kutongoziva zvitori pachena kuti zanupf yotya kuti chokwadi chichabuda pachena nokuti sezvo zvinotaurwa pachirungu numbers don't lie
ko zvavari kuti mhaka anonoka kusvitsa mapepa mukati memaawa 48 kana mazuva maviri anenge achikurudzirwa nemutemo kuti pange pachiitwa recount kana kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo munotiwo
president Nelson Chamisa havasi kutaura zverecount vari kutaura kuti result rakaiswa ranga riseresult rakabva kumaelections vachigumba vakangotora namba yavanoda vakati ndiyo yatinopa vamunangagwa yatinodazve ndiyo yatinopa vapresident Nelson Chamisa izvozvo ndinofunga ndo zvakakosha ndo zvatiri kumhanyisana nazvo iyi nyaya yavo yerecount yava imwe nokuti hazvibatsire kuita recount isu tichiziva kuti panguva shomanene pachipera kungoita maelections vanga vari mushishi kunyoresa mavhifomu matsva kana vanga vachidaro tinotofungidzira kuti pamwe nemaballot paper imomo makatoitwa tampering saka chokwadi chiri pachina ndiyo choichi kuti kana pachivhurwa maballot box akavhoterwa panenge pasingatarisirwe nyaya yerecount panenge pachitariswa nyaya yekuti tione kuti maballot paper arimo imomo akamira sei uye ndo aivhoterwa nevanhu here zvakaita seizvozvo recount haibatsireba kana tichiverenga zvinhu zvinenge zvakaiswa imomo nezanupf ishanda pamwe chete nezac chakakosha ndechekuti koti itaure kuti maresults akataura navachigumba haana kufanana nemaresults aibva kumaelections nekumapolling centers
vanga vari mutauriri wavanelson chamisa dr nkululeko suvanda vachitaura vari parunare muharare nestudio 7 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva remagamba racherechedzwa nhasi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001202465038 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi zimbabwe inocherechedza zuva remagamba pasina kubatana pachiitiko ichi kwemapato makuru maviri ezanupf nemdc mhuri dzemagamba ematunhu dzochema nerekuti hadzisi kuwana rubatsiro kubva kuhurumende magweta ezanupf ari kumirira mutungamiri webato iri vaemarson munangagwa anoenda kumatare dzimosva kunosvitsa magwaro avo asi anowana matare akavharwa sezvo nhasi rangariri zuva rezororo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 13 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
this alliance is fair balance post our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa dlale NDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile.
Khuluma kunanzeni ilanga lamaqhawe namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano we-MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemondo yakomaThuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe.
Onke waba ngusibalukhulu wesabelo seMathebelele North uNkosikazi Thokozile Mathuthu kaSekho. Kambe iMDC Alliance izaphumelela na kudaba lwayo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuluma ekunanzeni ilanga lamaqhawe ele Heroes Day lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethese umanyano we-MDC Alliance umlando wokubangela udlakela elizweni ngemva kokhetho. UMnangagwa uthe leZimbabwe sokumele liqakathekise ukuthuthukisa ezenotho njalo lihloniphe amaqhawe athuthukisa ezenotho hatshi awezombusazwe kuphela. Kubika uGibson Bebe.
Utsho lokhu namhlanje eHarare emathuneni amaqhawe elizwe emkhosini wokukhumbula abalelwa inkululeko eyaletha uZibuse ngomnyaka ka-1980. Elalamhlanje ilanga lonyaka linanzwa ngemva kokhetho osoluphikise impumela yalo ikakhulu esikhundleni sikamongameli. Abebandla le-MDC Alliance bethule isicelo emthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court bephikisa impumela ethulwe ngabe ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ethi uMnangagwa unqobile kulolu khetho. UMnangagwa uthe iZimbabwe isikwazi ukuqhuba ukhetho olokuthula kodwa lokhu sokuphandaniswa ngumanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance.
This alliance is fair balance post our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa dlale NDC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane lekusasa yethu.
Lokhu kulandulwe ngabe MDC Alliance besithi uhulumende weZANU-PF nguye othumele amasosha ahlomileyo ukuyalisana labantu abangahlomanga ezitaladeni akade besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo ngokuphuza ukwethula kwempumela yokhetho. Umnankagwa uthi abatsha beZimbabwe babekwazi ukuthi balethuba lokuba ngamaqhawe hashi kwezombusazwe kuphela kodwa kwezenotho, njengoba sekubalulekile ukuthi uZulu abonisane indlela zokuthuthukisa inhlalakahle. Umnumzana Davidson Sakala, isakhamuzi saseHarare, nake ulandise ngokuqakatheka kokuthuthukisa ezenotho njengoba amaqhawe alwela ilizwe aletha uzibuse hashi inotho.
Yebo, lo ngumqondo omuhle. Lokho kuthiwa ngubaba uMnankagwa ukuthi siya phambili ngezenotho. Into enhle kakhulu, siya phambili njengoba sikhangela ukuthi uzibuse sesamthola, kodwa inotho yethu ayimanga kahle. Ilizwe lethu lingabona ukuthi siyabambana, inotho yethu silungise ibe nhle, kungaba kuyasinceda kakhulu empilweni yethu, ngenxa yokuthi ukuthona sitshayana sikhangela muva akusancedi, iZimbabwe someliwe phambili.
Eminye imikhosi yokukhumbula amaqhawe ibisenziwa emathuneni amaqhawe asezigabeni nezicindini zonke zelizwe ukukhumbula labo abangabekwanga endaweni ebekwa lapho abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe eseHarare. Emkhosini waseHarare, Heroes Acre bekulezihloko labangane zalabo ababekwa khona. Unkosikazi Sifiso Ndlovu, ingane yelinye lamaqhawe abekwa kulindawo, umnumzana Nelson Dlovu uthi leli langa liyisikhumbuzo salabo abazinikela impilo yabo ukukhulula eleZimbabwe.
Kimi linanga lokukhumbula abantu abanikela impilo zabo ukuthi sibe lenkululeko eZimbabwe. Asibuyelanga izihlobo zethu kuphela, but wonke umuntu olele lapho wazinikela ngempilo yakhe ukuba lizwe leZimbabwe likhululeke. Lilanga elihle kakhulu, ilanga okumele siliqakathekise kuso sonke isikhathi.
Emuli yalo owayengumseli kamongameli welizwe uMui uDr Joshua Mqabuko Nkomo layo ibikhona kuzobeka amaluba emathuneni yamalunga amathathu alele eNational Heroes Acre abalisa umfo wabo uSteven Nkomo lomkakhe unkosikazi Joanna Mafiana Nkomo. Ekhuluma ngempilo kaJoshua Nkomo, unkosikazi Irene Nkomo uthi abatsha kumele bakhangelele impilo kaMqabuko babe lesifiso sokuzinikeza ngendlela azinikela ngayo ukuthi abantwana beZimbabwe babe lekusasa enhle.
Ukuthi wayeliqhawe lamaqhawe ngendlela aphila ngayo, lendlela ahamba ngayo, lendlela ayezimele ngazo liqhawe.
Umbuthano wanamhlanje ukunanza amaqhawe azinikeza impilo ukukhula eleZimbabwe abaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe babekwa eNational Heroes Acre ubeyula abantu abaningi abagoqela abasekeli beZANU-PF abezokholo abaza impi yenkululeko nabatsha. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Maxim Kandla ukuthi kuqondile na ukuthi umongameli Mnangagwa athi ukhetho soledlule, ngakho sokumele kubhekwe phambili nxa kulo daba lokuphikisa impumela yalo emthethwandaba.
OmNangagwa laba lobothiwenga ngabantu labana babesumgabe engupresident laphana, ilizwe leli ngeke likhokhelelwe ngumuntu ongela work credentials. In other way, yena se-influencile ukuthi vele kakube yikhona lokho i-follow design. Usekwazi mhlophe asekukhulume lamajaji abi lawa abawabhalayo. So-ke kuthi ukuthi vele sokuyikhona lokho, sibusa i-military la. Sebekhohliwe vele bona ngokuthi vele kulamakhothi. Uchamisa ne-MDC bathi besithi baya baboycotta ukuthi bangangena ekhethweni. Bonke labona laba maphathi abawafakayo awabo ukuthi hayi ngama-president angu-23 beqamba amange ngamaphathi abo, bonke bathi bona hayi ekhethweni ngakukhanje abengafithisekanga uzahambe ekhothi. Uthamisa sesekhothi kathesi sebesithi hayi ama-election sesikhohle ngawo.
UMongameli Mnankagwa ugcizelele ukuthi i-MDC Alliance yiyo eyabangela udlakela loliyano kwabhubha khona abantu abadutshulwayo, njalo kule commission ezalukhangela lolu daba izalungiswa.
Ikhomishini leyo eyabikhethwa ngubani? Izavele iripota kubani? Ikhomishini bani ezathatha ama-structures akhe wafake khona laphana? Ekadumbu jena kazenge siyizwa ukuthi yahamba yaphelela ngaphi. eyayikhuluma ngokwe-background. So ke i-commission leyo ezayifakwa yona leyo vele iyabe yi-formality vele ngama-structures akhe abantu bakhe bayazireporta kuyo. Abantu babebulawa yi-background nxa besiyareporta ibakade bevalelwa. Nabona bebemdisis from 2000 sasilandelela ama-reports ayekhona thina sasingabe-peace liberators peace platform. Sasilandelela abantu babesithi nxa beganyuliwe kumbe betshaywe kumbe betshisela izindlu besiyareporta yiba babefika befakwa ezitokisini. So nakhona lokhu kathesi abazange benze udlakela ngoba azange belwe namapolisi babesiyademonstrate ukuthi hhayi kathi ukhetho lolu luninjani ngama-results lokhu ethewa yini. Amapholisa ayesebanqobile nabana abantu ngomsebenzi wamapholisa ngokuthulisa udlakela. So bona basebesiwa ngabantu abaprovokayo kulama-infiltrators abantu abangasibo be-MDC ukuthi wenga lo wathi yena hhayi abantu be-MDC babadubula abantu babo bedubula ngawuphi umbhobho. Yikho khona khane sesibuyela khona laphana izikhali zabo lezana ezegugrawundi bezo sesithi lezizo ezezabo vele into yabo ngabayithiyi waye engafaki i-commission yokuthi amasosha adiploya ngubani silawo amavidiyo la masosha ekhuzana ukuthi ngabodubula amantu imithi evuqa phansi e-ema.
Umnumzana Max Mkandla yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kobulawayo khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zithe gwaqa e-Provincial Heroes Acre ezikhumbula amaqhawe lamaqhawekazi alaliswe kuleli dolobho.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene ebulawayo Nkulumane Heroes Acre uZulu ehlonipha abalwela inkululeko yelizwe abaphilayo lasebabhubhayo bethi kulilungelo eliqakatheke kakhulu emulini yeZimbabwe. Usibalukhulu engumphathintambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku nguye obale amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa echasisa ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu elicelebrata imisebenzi yabalweli benkululeko ikakhulu abantu abangomama abathiya imuli zabo besiyalwela leli lizwe. Sithi labo mama abaseleyo lamuhla abathathe ilizwe from kulabo mama abahambayo. Khathesi kuliwa lobuyanga, kuliwa le mkhuhlane, kuliwa lakho konke okungalunganga.
Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association umnumzana Winos Dube obekhona emkhosini wanamhlanje uchasise ngokuqakatheka kwaleli langa.
Ilanga lanamhla lilanga eliqakathekileyo kakhulu empilweni zethu njengabantu beZimbabwe moso njengabantu bakobulawayo ngoba lilanga lapho esikhumbula khona amaqhawe asithiyayo lamaqhawe akhona kuleli lizwe abantu abasebenza omkhulu ukukhulula ilizwe lethu leli leZimbabwe esizigqaja ngalo kuze kube lanamhlanje. Lilanga lesiliqakathekisa kakhulu esifisa ukuthi ngathi labantu abatsha bazwisisa basondele eduze bakubambe kube yinto engasoze iphele sibitina it must be an everlasting legacy.
Umnumzana David Moyo ongumgcini sihlalo webulawayo ku-NPP upha umbono wakhe embuthanweni lo.
Ngise ngikhuluma lapha ngise Heroes Acre but okundanisileyo ngibe ngisithi into le is a national event but engikuthole sekulapha ngithole enye iphathi sigqokile igalia ukuthi lo munye obele sifiso ezizwe ukuthi ngiye attenda i-National Heroes ngoba siye national thing ngobe sezibona se-isolated ngoba into le isuke yatshintshwa yangani into yephathi lakanye even u-Red Minister ekhuluma ebingelela abantu laphana kumangalisile kakhulu ngoba ubebingelela ubukhokheli bezanu ebingelele bonke la ma-chairmen ezanu but engatsho ukuthi wonke ama-chairmen ama-political party ala. So kundanise kakhulu ukuthi ngesikhathi thina sifuna ukuthi sibumbanise abantu bezimbabwe but we are starting to separate abantu bezimbabwe.
imuli zamaqhawe namaqhawekazi ebezize ebulawayo Nkulumane Heroes eka namhlanje zifake amaluba emathuneni ezihlobo zabo ukuthi umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Masuku laye ufake amaluba engcwabeni lamaqhawe angaziwayo lapho alele khona kunye namapolisa labebutho labo bafakile amaluba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eNkulumane Heroes Acre, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Oke waba ngusibalukholo wesabelo semathebelele North unkosikazi Sithokozile Mathuthu kaSekho. UMathuthu ubhubhe namhlanje ekuseni eHarare ngemva kokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Kubika uBathabile Masuku.
Unkosikazi Mathuthu olwisane lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho okwesikhathi eside. Ngesikhathi ebhubha ube ngumsekeli kanobhala jikelele wohlangothi lwabesifazana olwe Women's League eZANU-PF. Amalunga aweZANU-PF abeze ukuzonanza usuku lwamaqhawe eNkulumane Provincial Heroes Acre aveze ukudana ngokubhubha kwakhe. Omunye wabo ngusibalukhulu wakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku uthi bazacela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amuphe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Umama Mathuthu ngemsebenzi akhayenzayo thina njengabomama kuyisicelo ukuthi unanzwe imisebenzi yakhe ukuthi abe liqhawe lesizwe kuyisicelo njengabomama.
Ilunga lePolitburo leZANU-PF uMnumzana Absalom Sikhosana umchaze njengomuntu obelozwelo ethanda isizwe njalo ukudlula kwakhe bebengakulindele.
Ukuhamba kukamama uSithokozile Mathuthu kusidanise okumangalisayo besingakulindele. Sibona ukuthi ilizwe liwelwe liyeze limnyama ngokuhamba kukamathuthu. Ube ngumama obesebenzela isizwe, engumama othanda ilizwe lakhe, engumama olozwelo.
Omunye owaphila lonkosikazi Mathuthu empini bephansi kwevuyo lebutho leZipra unkosikazi Judith Ncube uthi balahlekelwe kakhulu.
Silahlekelwe njengabomama, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe. Siyakhala kunye lemuli yakomathuthu. Sisebenzele ilizwe leZimbabwe. Kuqondile ukuthi abe yingxenye yalaba abalele endaweni yamaqhawe elizwe. Siyakukhalela khonokho njengabomama. Ngoba nxa umuntu wesifazana ethe wafaka i-contribution yakhe epheleleyo sabe siloyisa ukuthi kazuze laye inhlonipho kumbe ukusekelwa okupheleleyo.
Unkosikazi Molly Mpofu Ndlovu uthi kaginyi amazwi ngesicelo sakhe sokuthi aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe elizangcwatshwa eNational Heroes Air Cup.
Sina njengabo mama sizizwa silahlekelwe. Mina vele ukuthi njengoba ngikhuluma ngoJoko ukuthi siyakhuluma isiphi yakambe kuNational Show. Abe uNational Hero ngoba uJoko sisukela from Zapu up to where we are today. Ubaba unkomo esitshiya ezandleni zezano PF sasala sizawisela umama uJoko umama Masuku. So thina njengabanye bakhe sizenzela kakhulu siyacela ukuthi umongameli asihloniphe thina njengabomama ukuthi asihambisele uJoko iNational Heroes.
Umnumzana Jonathan Mathuthu umkamuyi ubike ukuba ubhubhele emzini wabo eHarare lamhlanje ekuseni, ngakho ke akula okuningi osokuthe kwaphuma ngamalungiselelo womngcwabo wakhe. Umuyi owathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1968 ngenyanga kaNhlangula usebenzele ibandla lezano PF ephatha izikhundla ezehlukeneyo lasedaleni lephalamende lele-senate kanye lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lamaqhawe ele Heroes Day. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Abasinda emkhuhlaneni wemvukuzane yevele eZimbabwe sebekhuthaze uhulumende ukuthi avumele ukungena elizweni kohlobo lwebra ebizwa ngeprothesis kungelamba Ntelo. Bathi lesi kayisizo sembatho sokuceca kodwa isembatho esiqakathekileyo kubomama nxa bethe bahlinzwa bakhitshwa ivele. Kubika uMavis Gama.
Lesi sicelo siza ngemva kokuba abasinda emkhuhlaneni womvukuzane yevele besehluleka ukuthola lumhlobo wamabra eZimbabwe, iningi bewalanda emazweni anjengeSouth Africa, Britain, Canada lamanye lapho abiza intengo ephezulu. Bathi lumhlobo webra uqakathekile kakhulu empilweni yabo ngemva kokuba bethe bahlinzwa bakhitshwa elilodwa kumbe wonke amabele ngendlela yokwenqabela ukusabalala kwemvukuzane yamabele. Enye yengcwethi ebona ngokulwela ilungelo lezisebenzi unkosikazi Elizabeth Sibanda uthi ukuqakatheka kwala mabra yinto okumele uhulumende ayizwisise.
Singakhangela udubo lolulekhwenza soluhlasele kakhulu even ebantwaneni amankazana abasakhulayo. Nxa sesikhangela laba abafuna ukunceda ukuthi khabavunyelwa, kumele kubhadalwe amajuti. Angiboni njengani kungaba into esingayivumela thina njengabomama.
Ukhuthaza uhulumende unkosikazi Banda ukuba ehlukanise impahla yokuceca nje legqokwa ngoba umuntu ethe wahlaselwa ngumkhuhlane othize, hathi uyiphatha ngokufanayo lapho kuhlawuliswa imali yomthelo.
Sifuna la uhulumende engenele phakathi uthi lawa ama-donations lawa abuye free elizweni lethu, ahambe free kuzigulwane ezigula lawo umkhuhlane. I think njengabomama sizabona ukuthi sizahlala phansi lathi sincedisane lana ukuthi i-message leyi ihambe sibili ifike kuhulumende.
Abenhlanganiso ephathelane lezemvukuzane eye-Cancer Association of Zimbabwe bakhala ngohulumende abathi kusobala ukuba akazwisisi ukuqakatheka kwemihlobo yamabrala empilweni yalo osinde kumvukuzane yebele njalo ehlinzwe wakhitshwa elinye lawo kumbe wonke womabili ukwenqabela ukusabalala kwayo isiya kwezinye izitho zomzimba. Okhokhela inhlanganiso ye-Cancer Association unkosikazi Junior Mavu uthi lanxa bebewathola kwabalozwelo eSwitzerland njengenhlanganiso kusikhathi esedluleyo kabasanelisi ngoba imithetho yelizwe kwezokungeniswa kwempahla isilukhuni okuphindiweyo.
We used to get donations from Switzerland, but it became a challenge with Zimra. They wanted us to pay you.
Sesithola usizo duvelela kubangani bethu kwele Switzerland, kodwa kwaba yinkinga kabe Zimra besithi kumele sihlawule imali yomthetho. Amanye akhona ayengawagqowa nababesipha usizo, kodwa elokhe esesimahle sesihlula ekanye ukuwahlawulela. Sagcina sesingawatholi ngoba singayanelisi ukuhlawula leyo mali.
Esinye isiphathamandla senkampani esebenzisana lengcwethi kwezemikhuhlane yemvukuzane eyeBains Imaging Group, uNkosazana Ethel Chikopa, ulandisa ngokuqakatheka kwalumhlobo webra.
And the unfortunate thing is that they're not readily available.
Ngenxa yokuswelakala kwala mabra elizweni, uNkosazana Chikopa uthi kungalesi sizathoke bekubone kufanele badinge indlela zokusiza abesifazane ukubatholisa lawo mabra.
We are hoping to create a pathway.
Sinethemba kuba sizodinginde sokusiza. Siyajabula njalo ukuba umongameli useqalele indlela zokusebenzisana nabesifazane elizwe lonke ukulwisana nokwehlisa ukwanda kwabahlaselwa yimvukuzane. Sinethemba lokuba sizothola indlela yokuwaletha bawathole lula abesifazane bonke. Injongo yabe umkhokhi ukubona ukuba abesifazane bathola bonke ukuzabasiza.
Kungalesi sizathoke abe Cancer Association besebenzelana lezinye inhlanganiso ezivalisa AIDS Support Awareness Project yakwele Bilitani ekhokhelwa ngunkosikazi Abigail Parker. Ulandisa ukuba kungani sewazinikela ukubuthanisa la mabra awaletha eZimbabwe unkosikazi Parker.
My mother had breast cancer. She passed away 3 years ago and I donated her prosthesis here to the cancer center.
Mama wami wayele mvukuzane ebele. Ubuve eminyakeni emithathu edluleyo. Ngasenginikeza prosthesis brush njengosizo kwabe cancer center. Ngaba njalo nomngani owatholakala ele mvukuzane yezwene. Le nyanga ngamabasa nyakenye akatholakale lo kweleli lizwe. Lawo mabra ngabuyela kwele ngilandi ngasungula umkhankaso ngokudinga usizo lwamabra. Ngisebenzisa iphephandaba lendawo yakithi ngathola usizo livelela kuzuba owabuya obuningi ukuzayinikeza lawo mabra.
Kungalesi sizathoke abenhlanganiso ezisebenzisana labasinda kumvukuzane yevele okubalisa Air Cancer Association bekhuthaza uhulumende ukuba aluhluzisise lolu daba lokuhlawuliswa kwala ma-prothesis bras adingwa ngabasinde kumvukuzane yebele ngoba eyingxenye yokuhambo lokusila kwabo ngemva kokuhlinzwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejili. Salam.
kutshelwa
ibona ngomo
wena tongandele
utafele
obani
obani sibukuza sithi yekele imsebenzi yakho emini utafele
kanwa.
Tanga pansi liqembu lika Sinini Ngwenya umalumami basekulo the qibake uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi isala kutshelwa ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili owake waba ngusibalukhulu emathebeleleni North unkosikazi isithokozile mathuthu kaseko. Namhla bekulilanga lokunanza amaqhawe ele Heroes Day. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.